Vachitaura pamusangano waitwa nevakuru vekanzuro yeguta iri nhasi mamutare pamuzinda weQueenshall. Vagari ava vati vanosuwiswa zvikuru nekuti kanzuro iyi haisi kuita mabasa zvinovagutsa. VaDavid Mutambirwa, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reMutare Residence and Ratepayers Association. VaMutambirwa vaudza Studio 7 nhasi kuti kanzuro iri kutora mari kuvanhu mwedzi wega wega asi haisi kuita mabasa ayo zvakafanira.
Maringe ne motikari dzinotakura dzinofamba muno mamutare dzakati wandei kudarika mari inozouya ichibva kuzinara. Zinara yakatora mari kubva kumalocal authorities ichimva yakukolekta iyo, asi mari yainozodzora kukanzuro yake inoita mari shoma zvokuti kanzuro iri kutadza kugadzira rodhi zvokuti murodhi dzinobva dzasara makomba. Chimwe zvechataurika ndechekuti makansel haina mamitas ari kufamba. Saka zvozvo haisina mamitazi ari kufamba, vari kungoestimeta. Vamwe vagari vari kutoshayiwa mvura, vari kungoona mabhills akafanana nevari kuwana mvura. Saka vanhu vari kutsutsumwa naizvozvo. Zvozoti zvekune dzimwe nzvimbo dzakaita sekuna Nadanga Mvura nekuna Nahobos kuri kuita dambudziko rekuti kune madrainage akazara mvura, ari kukolekta mvura, ari kuzoita kuti mudibride mamosquito, vanhu vorumwa nemamosquito.
Vamwewo vange vari pamusangano wanhasi ndeambuya Plaxidis Nyika vemumusha wePalmerston mamutare. Ambuya ava vanochema nekusachengetedzeka kwavo seshirikadzi, vachiti kanzuro haizi kucheka sora munharaunda, izvo vanoti zvinopinza vagari munjodzi yemabhinya uye mbavha dzinowana pekuhwanda.
Ini chitemo chendiinacho chendiri kudotanga zviro ndakauya zobhadhara, I'm widowed for 32 years. Kambani yaishandira murume wangu yakaso disappear kare Mutare Board and Paper Mills. Hakuna bill row yarakada. Tachipinda umo ndakafara mwedzi wapera umo kwaya makabvise yemachembere. Ndikati ah, zvakundoramba zvichidaro. Ndiri kusvika zvikaza inda yekuti yemachembere haisati yabviswa. Saka ndobvisa sei ndisikazivi kuti ndiri kubvisirwe marei. Dai mwatibatsira. Inini ndiri Palmerston. Ndiri kudhuze ne Stream here, girls high, londo, paigara sekura ya mabhinya, kudai ndirinde ga kudai, kwaku yeko ndicheme erendafa, ndaona hapo paka cheke rwe zvakanaka, zvinobva zvaota ore kuti, tiri kusvike munzvimba yaani.
Vamunashe Makoni, vanochemawo nenyaya yekushungurudzwa nemapurisa ekanzuro, avanoti anowanza uori, achitorera nyangwe vakwegura, vanonzi havabvisi mari yekupaka dzimotokari muguta.
Ndopaka wrongly bichana kungoti wrongly bichana yonzi $30 then uyo onzi $30 I think pari unfair chipopatarisa ipapo then sasini ya citizen ndikati haisaini $30 yenyi pai pa account yangu handifungi kuti zvine problem.
VaPatrick Jakata vanorarama neurema vachitaurawo pamusangano uyu vati kanzuro haizi kugadzirisa nzvimbo dzinoshanyirwa nevazhinji kuti dzinge dzichipindwawo naivo nevamwe vakaita saivo vanoshandisa mawiricheya.
Bepa rangu remvura rakauya ramachi zvezvika rakatochajwa mariani yaapril bozino zvakaitika. Last time ndakanobhadhira mvura bepa ranga riri 51,000 ndikabhadhira 50,000 handitika risiti acho ndinayo panapa. Zvikanzi ah, parisiti panyorwa kunzi chii, wane chikwereti che34,000. Ndikati aiwazve, chaifo ndaita chikwereti che1,000 chikwere, bhozi yanga iri 51 ndabhadhira chii 50. Zvikanzi iyoyo yatomari yani? Yatomari yaMachi. Apa tatiri munani? Tatiri muna February. Zvikanzi wakuchaja in advance. Ndikati zvakatanga riniko izvozvo? Zvikanzi handizvo wakutoita panapa, ipo paCivic Center. Then ishu yechitu ndeyekuwehousing. Handizivi kuti vane simba here kumaplans emapublic buildings like Mtown.
Amaiti ndai mutero vachipawo pfungwa dzavo vanoti nguva zhinji vekanzuro havagadziri nzvimbo dzekuti vanhu vatandarire dzakaita senhandare kumisha inogara veruzhinji vachingogovera masitendi edzimba chete.
Magiraundi agadzirwa nekuti vana dzimwe nguva tinondova tikowo kuti vari kuita zvemadrug asi vari kushaya zvimwe zvacho zvekutambira. Vandalization ndambozi vangu ichitaurwa asi mamwe acho magiraundi haachaiti. Tikaenda pa boys club vaya pakanaka mazuva acho egari Asi izvozvi izvo hapachatarisiki. Kuti ndoko taiswera isu takabarirwa musakuru. Theni tine pazimu.
Vakafano bata chigaro chemukuru anova nezvedzimba mukanzuri yemutare amaivimba isowa vanoti nyaya yenzvimbo dzekutandarira iri pabhajeti yeguta yegore rino yekuvandudza dziripo uye kuvaka nekugadzira dzimwe kuitira kupedza matambudziko aya.
Asi zvisinei tinokumbira regerero for any inconveniences that could konzeresa kutukutadzisa kupfuura vanhu vachisa mabarriers. Parameter wo yepayovhu is budgeted for and works are even underway. Pakatocherwa foundation ne footing yakatoiswa yekuti paiswe parameter wo inovhara zviri musimetari. Ndakuenda kuma sporting facilities yekusakubva atarwa nezvavo. Macommunal sporting facilities yekusakubva are budgeted for. And this week pakatoitwa ma site visits nema contractors who want to renovate and refurbish those sporting facilities. Moving on to
mumwe mukuru kukanzura anoona nezvekufambiswa kumabasa kumapurisa eguta iri vatakunda Nyamandi vanoti kushungurudzwa kwevagari nemapurisa avo kunopera chete kana vachinge vamhangara uye vasiya tsika yekubvisa choko muhomwe.
Maishi zivanhu vari kutora mari ukaenda kumapurisa ukaro iri nyaya yebribery ukaenda mupa mari kuti anditire something unosungwa misi muziva bribery. So in most cases kunotoya complaint. Ari kuyatora mari every day nekuti ndiri kuisa gas station pano. Tosvika totora munhu wedu handiti mushandi tauleta hearing. Iyo kuti hanekuti ndaripota kasaka ndakuoperata mhara akapasina license. Toti aiwa zvimukumbi. Magari mamusina license ka. Asi tinongoidi? Tinongoida. Munhu anomba ati haumboi nanichakuti. Ndafungwa ndichaoperata mhara nekuti ndaita witness. Handiti. So you find kuti kana munhu most times ma witness anonetsa kuwana. Because he had to benefit a release worker. Want to have no evidence. Kwede witi mnanoshika na hasi, ozo ngopona nite kinkali jia kutima witness haachadi. Most of these people, mamota risi apasas by. Anika chinda Mozambique, anika chinda Kwarara. Anangwe kuzotzo kwa uti.
Vakafano bata chigaro, chama barani weguta, rimutare, eva blessing chafesuka. Vanoti kusatakurwa kwemarara munguva yapfuura yange iri nyaya yekushomika kwedzimotokari dzinoita basa iri. Vaenderera mberi vachiti kushomika kwemvura kuvamwe vagari vemuguta inyaya yekuputika kuri kuitika kupombi dzave nenguva dzakachererwa idzo dzoda kutsiviwa neitsva. Mune imwewo nyaya, vagari vachitaura pamusangano webazi rezvemitemo kutongwa kwedzimosva pamwe nemabasa eparamende vakurudzira kuti pave nemutemo unotongera rufu vose vanenge vabatwa nemhosva youori sezvo vachiurayawo nyika nevagari vayo nemabasa iwayo. Vebazi iri vange vari muguta nhasi vachida kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemutongo werufu kune vanenge vabatwa nemhosva yekuuraya. Vamwe vapa pfungwa dzavo pamusangano uyu vanoti deno mutongo werufu uyu ukabviswa vaponda vachitongerwa kugara mujeri upenyu hwavo hwose. Vamwe vachiti deno pakave nemutemo wechivanhu wekungoripirana chete sezvaishiitwa makare. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.